Vanhu ava vakaungana paurongwa hwekucherechedza zuva remagamba uhwo hwakaitirwa paHeroes Acre nezuro. Hama neshamwari dzaienda pamakuva ehama dzavo vachitaura mabasa akaitwa nemagamba aya arere paHeroes Acre vachitaura kumucheto kweurongwa uhwu. Hanzvadzi yemuchakabvu Samuel Parinyatwa, amai Mary Shoniwa, vakati vainzwa kufara kuti hurumende iri kucherechedza mabasa evanhu vakafa vachirwira rusununguko rwenyika. Amai Shoniwa vakatiwo vacharamba vachinamatira Zimbabwe kuitira kuti Musiki aramba achitungamirira mune rakanaka.
Zuva ranhasi izuva rakanakisa, izuva iro tichikumbira kuna Jehovha Mwari kuti atitungamirira atiropafadze, asi Jehovha Mwari aita saizvozvo. Saka tiri kumunamata kekare kuti endererai mberi, nyika yedu isununguke, toda nyika itsva. Ndizotiya kunamatira. Amen.
Mumwe weavo vaive pachiitiko ichi vaPatrick Mangena vakashamiswa pavakabvunzwa neStudio 7 vakaratidza mufaro vachiti munhu agara kwenguva yakareba achida kutaura neStudio 7 asi zvisingaitiki.
Watafara stereki nhasi nezuva ranhasi ndauya kuzoona grave romukoma wangu Alfred Nikita Mangena, uyezve nokutaura mubroadcasting nhasikazi kuti ndichasangana navanhu vebroadcasting ndikataura navo. Ndafara stereki zvanhasi, hamene kuti vanombosiva kupi. Hai, ndanzwa kufara chaizvo.
Munin'ina wamuchakabvu Peter Clever Musanhurutaniri vaPaul Musanhurutaniri vakati zuva remagamba harisi zuva rekubvunzana zvikwereti, asi kuti izuva rekucherechedza nekuremekedza vanhu vakasunungura Zimbabwe.
Izuva guru ratinorangarira magamba ose akafira nyika ino. Tisingatarisa kuti tikutarisa munhu umwe chete kana kuti mhuri imwe chete, asi tinotarisira senyika yose inorangarira basa guru rakabatwa nevakomana nevasikana. Saka isusu mupfungwa dzedu zuva ranhasi tinoricherechedza sezuva guru, zuva ratinoremekedza sikurusa, nokuti rufaro rwatiri kuona rwese runevavanhu vese vari kufamba munyika ino yeZimbabwe rwakabva kumagamba iwayaya. Dai panga pasina iwo, tingadai tirihozhwa nanhasi tichingotambura tichingooneswa ndondo. Saka tinotenda nebasa guru ravakaita. Saka zuva ranhasi harisi zuva rokubvunzana zvikwereti kana kuti rekutukaridzana kana kutaurana zvakaipa, izva rekuti tinda kurangarira.
Mudzimai wamuchakavhu Kane Kala, amai Sikumbuzo Nkala vakatiwo Heroes Day inhoroondo ichagara ichitaurwa nekusingaperi pamusoro pezvakaitika kuitira kuti Zimbabwe iwane rusununguko.
This day is very important kumaZimbabweans, not to me only, but kumaZimbabweans as a whole, because it's a history to the country. Abantu bafunda ukuthi kwenza sihlale sisazi ukuthi what happened in the past for our country, to know ukuthi kulabantu ababa committed ngelizwe labo. We now call them heroes. That's why we are here today.
Apo hama neshamwari dzaienda pamakuva ehama dzavo vachitaura vakaungana pamakuva aya, Studio 7 haina kuona munhu akaenda kunomirawo pamakuva evanhu vaviri vanoti Sabina Mugabe, hanzvadzi yeaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, pamwe nepaguva remudzimai wava Mugabe wekutanga amai Sali Mugabe. Zvichienzaniswa nemakore apfuura, uwandu hwevanhu vaive kuHeroes Acre nezuro hwaive hushoma chienzaniswa nevaiveko gore rapera, asi nezuro kwakanga kwakazarisa mauto nemasoja kudarika mamwe makore. Ndakamirira Studio 7 kuNational Heroes Acre muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.